Chitsauko 2. Umambo hunozvarwa kudenga. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kugadzirira kwakaita Mwari vanhu vake umambo husati hwazvarwa. Ndima 1 na 2 mubvunzo. Chiitiko chipi chikuru kupfuura zvose chakaitika munoronde nyika yose? Uye nei zvisingatishamisi kuti hapana ziso remunhu rakachiona? Wati wambofungidzira uchirarama nguva yakaitika chimwe chinhu chikuru chakachinja magariro evanhu here? Vakawanda vanodaro. Asi funga kuti dai wakararama nguva yakadaro, waizonyatsoona nemaziso ako kanhu kamwe nekamwe kakatungamirira kuti chinhu chacho chiitike here? Kazhinji kacho hazvidaro. Zviitiko zvinowanzochinja hurumende dzavane makore zvichizonyorwa mumabhuku zvinowanzoitika veruzhinji vasingaoni. Kazhinji zvinhu zvinoshandura magariro evanhu zvinowanzoitwa muchivande, semumahofisi nemudzimba dzemadzimambo nedzehurumende. Asi kunyange zvakadaro, kana zvazoitika zvinobata-bata mamiriyoni evanhu. Ko zvakadini nechiitiko chikuru kupfuura zvose chakaitika munoronde nyika yose? Chiitiko ichocho chakabata-bata upenyu hwemamiriyoni evanhu. Asi pachakaitika, hapana ziso remunhu rakachiona. Tiri kutaura nezvekuzvarwa kwakaitwa umambo hwaMwari kudenga, hunova ndiwo hurumende yaMesiya yakagara yavimbiswa iyo ichagumisa nyika ino yose munguva pfupi iri kutevera. Danieri 2, verse 34 ne-35 inoti, makaramba makatarira kusvikira dombo racherwa kwete nemaoko, rikarova chifananidzo chacho kutsoka dzacho dzesimbi nevhu rakaumbwa, rikadziparadza. Panguva iyoyo simbi yacho, ivhu rakaumbwa, mangura, sirivha nendarama zvose pamwe chete zvakakuyiwa zvikava sehundi yepaburiro rezhizha, mhepo ikazvitakura zvokuti hazvina kuzombowanikazve. Asi dombo rakarova chifananidzo chacho rakava gomo guru rikazadza nyika yose. Ndima 44 ne-45 inoti, zvino mumazuva emadzimambo iwayo, Mwari wokudenga achamutsa umambo husingazomboparadzwi. Umambo hwacho hauzopfuudzwi kune vamwe vanhu. Huchapwanya, hwogumisa umambo hwose uhwu, uye ihwo huchamira nokusingagumi. Sokuona kwamakaita dombo richicherwa richibviswa mugomo kwete nemaoko, uye kuti rakakuya simbi, mangura, ivhu rakaumbwa, sirivha nendarama. Mwari mukuru aita kuti mambo azive zvichazoitika pashure paizvozvi. Hope dzacho ndedzechokwadi, uye kududzirwa kwadzo kwakavimbika. Sezvo vanhu vasina kuona kuzvarwa ikoko kunokosha, tingabva tati here Jehovha akavanzira vanhu chiitiko ichocho, kana kuti akatoita kuti vanhu vake vakavimbika vave vakachigadzirira? Ngationei. Nhume yangu ichagadzira nzira pamberi pangu. Ndima 3 kusvika ku-5, mubvunzo A. Nhume yesungano inotaurwa pana Maraki 3 verse 1 ndiani? Mubvunzo B. Chii chaizoitika nhume yesungano isati yauya kutemberi? Kubvira makare kare, Jehovha aiva nechinangwa chokuti aite kuti vanhu vake vagadzirire kuzvarwa kwoumambo hwaMesiya. Somuenzaniso, funga uprofita uri pana Maraki 3 verse 1 unoti, tarirai, ndiri kutuma nhume yangu, uye ichagadzira nzira pamberi pangu. Ishe wechokwadi achangoerekana auya kutemberi yake, iye wamuri kutsvaka, uye nhume yesungano yamuri kufarira. Pakuzadziswa kwouprofita uhu mazuva ano, Jehovha, Ishe wechokwadi, akauya riini kuzoongorora vaye vaimushumira muchivanze chepasi pano chetemberi yevanamati vake? Uprofita hwacho hunotsanangura kuti Jehovha aizouya aine nhume yesungano. Ndiani yeye? Hapana mumwe kunze kwamambo Mesiya, Jesu Kristu. Semutonga achangogadzwa, aizoongorora ochenesa vanhu vaMwari pasi pano. Koimwe nhume inotanga kutaurwa pana Maraki 3 verse 1 ndiani? Nhume iyi yakaprofitwa yaizooneka nguva refu mambo Mesiya asati avapo. Makume makore 1914 asati asvika, pane munhu akagadzira nzira mambo Mesiya asati avapo here? Ndima 6, mubvunzo. Ndiva nani vakava nhume yakatanga kuuya kuti igadzirire vanhu vaMwari nezvezvaiva mberi? Mubhuku rino, tichawana mhinduro dzemibvunzo yakadaro munhoroondo inonakidza yevanhu vaJehovha vemazuva ano. Nhoroondo iyi inoratidza kuti pakupera kwemakore okuma1800, zvakatanga kuoneka kuti rimwe boka revanhu vashomanana vakatendeka ndiro raiva sangano revaKristu vechokwadi chete munyika makanga makazara vaKristu vokunyepedzera. Boka iroro rakazozivikanwa sevadzidzi veBhaibheri. vaiva tungamirira, vakadaisa Charles T. Russell, nevamwe vake, zvechokwadi vakava nhume yakagara yataurwa, vachitungamirira vanhu vamwari pakunamata, uye vachivagadzirira zvaizouya. Ngationgororei zvinhu zvina, zvakaitwa nenhume pakugadzirira vanhu vamwari. Kunamata muchokwadi. Ndima 7 na 8, mubvunzo A. Mumakore okuma 1800, ndiva nani vakatanga kufumura dzidziso yenhema yekuti mweya haufi? Mubvunzo B. C.T. Russell nevamwe vake vakafumura dzimwe dzidziso dzipi dzenhema? Vadzidzi veBhaibheri ivavo vainyengetera, vodzidza, vaibvumirana, vonyora pasi uye vozozivisa vanhu dzidziso dzechokwadi dzinenge dzajeka. Kwemazana emakore, machechi anozviti echikristu akanga ari murima panyaya dzokunamata. Dzidziso dzavo zhinji dzaibva muchihedheni. Muenzaniso mukuru unoradza izvozvo idzidziso yekuti mweya haufi. Zvisinei, kumakore okuma 1800, vanhu vashomanana vaidzidza Bhaibheri nomwoyo wose, vakaongorora dzidziso iyoyo vakaona kuti yakanga isingatsigirwi neshoko raMwari. Henry Grew, George Stetson naGeorge Storrs vakanyora uye vakadzidzisa noushinge, vachifumura nhema idzodzo dzaSatani. Basa ravo rakabatsira zvikuru C.T. Russell nevamwe vake. Boka iri duku revadzidzi veBhaibheri rakaona kuti kune dzimwewo dzidziso dzakanga dzakabatana neyekuti mweya haufi dzaivhiringidzawo uye dzaiva dzenhema. Dzimwe dzacho ndedzekuti vanhu vose vakanaka vanoenda kudenga, kana kuti Mwari anotambudza mweya yevanhu vakaipa achivapisa nokusingaperi. Russell nevamwe vake vakafumura noushingi nhema idzodzo munyaya dzakawanda, mumabhuku, matirakiti uye mumaridzo dzaibudiswa. Ndima 9, mubvunzo. Zion's Watch Tower yakafumura sei kuti dzidziso yeutatu ndeyenhema? Vadzidzi veBhaibheri vakafumurawo dzidziso yairemekedzwa nevakawanda youtatu. Muna 1887, Zion's Watch Tower yakati, Magwara anoratidza zvakajeka musiyano uye ukama huri pakati paJehovha naIshe wedu Jesu. Nyaya yacho yakaratidza kushamisa kwazvinoita kuti pfungwa yekuti kuna vana Mwari vatatu muna Mwari mumwe, kana kuti Mwari mumwe muvatatu, yakanga yakurumbira uye yakanga yatogamuchirwa. Asi sezvo yakatogamuchirwa, zvinongoratidza kuti chechi yakanga yakarara zvakadini muvenga achiisunga mbira dzakondo nedzidziso dzenhema. Ndima 10, mubvunzo. Watch Tower yakaratidza sei kuti 1914 raizova gore rinokosha? Sezvairatidzwa nemusoro wayo wakazara, magazini yeZion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence yaitaura zvikuru nezveuprofita hwaiva nechokuita nokuvapo kwaKristu. Vanyori vakazodzwa vakatendeka vane nyaya dzaibuda mumagazini iyoyo vakaona kuti uprofita waDhanieri waitaura nezvenguva nomwe hwaiva nechokuita nenguva yaizozadziswa chinangwa chaMwari choumambo hwaMesiya. Kuma 1870 chaiko, vakanga vava kutotaura kuti 1914 ndiro gore raizoguma nguva nomwe. Kunyange zvazvo panguva iyoyo vakanga vasinganyatsonzwisisi kukosha kwegore iroro, vakazivisa kose kose zvavakanga vava kuziva, uye zvichiri kutibatsirana nhasi. Ndima 11 na 12, mubvunzo A. Hama Russell vakati ndiva nani vakavabatsira kuziva zvavaidzidzisa? Mubvunzo B. Basa rakaitwa naRussell nevamwe vake makume makore 1914 asati asvika raikosha zvakadini? Russell nevamwe vake vakatendeka, havana kumbotaura kuti waiva uchenjeri hwavo kuti vazive uye vanzwisise chokwadi chinokosha. Russell akati akabatsirwa nevamwewo vakamutangira. Asi akati akanyanya kumubatsira ndiJehovha Mwari, uyo anodzidzisa vanhu vake zvavanofanira kuziva panguva yavanenge vachifanira kuzviziva. Zviri pachena kuti Jehovha akakomborera zvakaitwa naRussell nevamwe vake kuti vaparadzanise chokwadi nenhema. Nokupindana kwemakore, vakaramba vachiwedzera kuparadzana nechikristu chekunyepedzera. Basa rakaitwa nevarume ivavo vakatendeka pakutsigira dzidziso dzechokwadi makume emakore 1914 asati asvika rinoshamisa zvechokwadi. Ichitaura nezvemakore acho, The Watch Tower and Herald of Christ's Presence ya November 1, 1917 yakazoti, mamiriyoni vanhu nhasi akasunungurwa pakutya kwaikonzerwa nedzidziso yekuti vanhu vakaipa vanonopiswa uye dzimwe dzidziso dzenhema. Kujeka kwechokwadi uko kwakatanga makore anopfuura makumi mana adarika kuri kuramba kuchiwedzera uye kucharamba kuchidaro kusvikira kwazadza nyika yose. uye vavengi vechokwadi vangaedzavo kumisa basa kuti chokwadi chirege kupararira nyika yose, asi havazokwanisi. Ndima 13 na 14 mubvunzo A. Nume yakabatsira sei kugadzirira mambo Mesia nzira? Mubvunzo B. Tinodzidzei kuhama dzedu dzakararama makore anopfuura zana adarika? Imbofunga kuti zvaizoita here kuti vanhu vave vakagadzirira kutanga kwokuvapo kwaKristu ivo vasingazivi musiyano uri pakati paJesu nababa vake Jehovha? Zviri pachena kuti zvaisaita. Kana kuti vaizova vakagadzirira here dai vaifunga kuti vanhu vose vanowana mubayiro wokusafa, vasingazivi kuti ichi chipo chinokosha chakapiwa vateveri vashomanana vaKristu? Uyezve, vaisazovawo vakagadzirira kudai vaifunga kuti Mwari anotambudza vanhu nokuvapisa nokusingaperi pasina tariro yekuwana zororo. Zviri pachena kuti nhume yakafanogadzirira mambo Mesiya nzira. Ko isu mazuva ano, tinodzidzei kuhama dzedu dzakararama makore anopfuura zana adarika? Tinofanirawo kuverenga uye kudzidza zvakadzama shoko raMwari. Nyika ino inodisa pfuma pairi kuziya nenzara yekusaziva chokwadi. Isu ngatitowedzerei chido chokudya patafura yaJehovha. 1 Timothy 4, verse 15 inoti, fungisisa zvinhu izvi, nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako kuonekwe nevanhu vose. Budai mariri, vanhu vangu. Ndima 15, mubvunzo. Vadzidzi veBhaibheri vakasvika pakuziva chii zvishoma nezvishoma? Vadzidzi veBhaibheri vakadzidzisa kuti zvakanga zvakakodzera kuti vanhu vabude mumachechi emunyika. Muna 1879, Watchtower yakataura kuti kune chechi yeBhabhironi. Yaitaura nezvesvondo yeRoma kana kuti vatungamiri vaiere? Machechi akabuda musvondo yeRoma akanga ava nemazana emakore achiti Bhabhironi rouprofita rinoreva chechi yeRoma. Asi zvishoma nezvishoma, vadzidzi veBhaibheri vakasvika pakuziva kuti machechi ose anozviti echiKristu anobatanidzwa muBhabhironi remazuva ano. Nechikonzero chei? Nokuti ose aidzidzisa nhema dzakafanana nedzambotaurwa. Mashoko omuzasi anoti, kunyange zvazvo vadzidzi veBhaibheri vaiziva kuti vanhu vaifanira kubuda muzvitendero zvaishamwaridzana nenyika, vakaita makore vachiti vanhu vose vanotenda kuti kune rudzikinuro uye vanoti vakazvitsaurira kuna Mwari ihama dzechiKristu, kunyange zvazvo vakanga vasiri vadzidzi veBhaibheri. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Nokufamba kwenguva, mabhuku edu akatanga kunyatsotaura asingatendereri kuti vanhu vaiva machechi eBhabhironi vaida zvavo chokwadi vaifanira kuita sei. Ndima 16 na 17, mubvunzo A. Millennial Dawn, Volume 3, uye magazini yeWatchtower, zvakakurudzira vanhu sei kuti vazviparadzanise nezvitendero zvenhema? Mubvunzo B. Chii chaiita kuti mashoko aya okunyevera asanyanya kuva nesimba? Somuenzaniso, muna 1891, Millennial Dawn, Volume 3, yakakurukura kuramba kwakaita Mwari Bhabhironi remazuva ano ichiti, machechi acho ose zvavo, nemanamatiro avo ndiwo akarambwa. Yakawedzera kuti, vose vasingatsigiri dzidziso dzaro dzenhema nemaitiro aro vari kuudzwa kuti vazviparadzanise naro. Muna January 1900, Watchtower yakapa zano vose vakanga vachiine mazita avo mumachechi echiKristu chokunyepedzera vaizvipembedza vachiti, ini chokwadi ndinochida, handimbonyanya kuenda kumamwe machechi. Nyaya yacho yakabvunza kuti, asi izvozvo zvakanaka here kuti uve nekamwe kamoyo kachiri muBhabhironi asi iwe uchiti wakabudamo? Ndiko kuteerera kunodiwa here uye kunofadza nekunogamuchirika kuna Mwari? Zviri pachena kuti hakusi. Munhu wacho anenge achipinda chechi akaita sungano nechechi iyoyo paruzhinji paakatanga kuipinda, saka ari kufanira kuramba achirarama maera nesungano iyoyo kusvikira airamba paruzhinji kana kuti adzimisa zita rake imomo. Nokufamba kwemakore, mashoko iwayo akaramba achiwedzera kuva nesimba. Mashoko omuzasi anoti, chimwe chaiita kuti mashoko iwayo okunyevera asava nesimba ndechokuti aingonyanya kushandiswa paboka duku raKristu re144,000. Tichaona muchitsauko 5 kuti 1935 asati asvika, zvaifungwa kunzi boka guru rinorondedzerwa pana zvakazarwa 7, verse 9 ne10 raizosanganisira vanhu vasingaverengeki vemachechi echiKristu chokunyepedzera uye kuti vaizova boka rechipiri rinoenda kudenga somubayiro wavo wokutsigira Kristu panguva yemugumo chaiyo. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Vashumiri vaJehovha vanofanira kuzviparadzanisa zvachose nezvitendero zvenhema. Ndima 18 mubvunzo. Nei zvakanga zvakakodzera kuti vanhu vabude muBhabhironi guru? Kudai mashoko okunyevera vanhu kuti vabude muBhabhironi guru akanga asingagara achiziviswa. Kristu aizogadzwa samambo paine boka revashumiri vakazodzwa vakagadzirira pasi pano here? Zvechokwadi zvaisazodaro. Nokuti vaKristu vakasunungurwa muBhabhironi chete ndivo vanogona kunamata Jehovha nomudzimu nechokwadi. John 4:24. Ko isuwo tine chido chakasimba chokuramba takaparadzana nezvitendero zvenhema here? Ngatirambei tichiteerera murayiro wokuti, budai mariri, vanhu vangu. Zvakazarurwa 18:4 inoti, ndakanzwa rimwe inzwi richibva kudenga richiti, budai mariri, vanhu vangu. Kana musingadi kugovana naro zvivi zvaro, uye kana musingadi kuwana mamwe matambudziko aro. Kuungana vachinamata. Ndima 19:20, mubvunzo. Magazini yeWatch Tower yakakurudzira sei vanhu vamwari kuti vaungane pamwe chete vachinamata. Vadzidzi veBhaibheri vaidzidzisa kuti vaKristu vanofanira kuungana pamwe chete vachinamata, pose pazvinobvira. MuKristu wechokwadi haangogutsikane nokubuda muzvitendero zvenhema chete. Anofanira kuva nezvaanenge achiita pakunamata kwakachena. Kubvira ichangotanga kubuda, magazini yeWatch Tower yaikurudzira vaverengi kuti vaungane vachinamata. Somuenzaniso, muna July 1880, hama Russell vakataura nezverwendo rwavakanga vaita vachinopa hurukuro, vachiti misangano yakawanda yavakanga vaita yaikurudzira zvikuru. Vakazokurudzira vaverengi kutumira makadhi aitaura nezvekuti misangano yavo yaifamba sei, mamwe acho achizobudiswa mumagazini yacho. Zvichizobatsirei? Itai kuti tizive kuti Ishe ari kukukomborerai sei, uye tizive kana muri kuramba muchisangana nevamwe vane kutenda sekwenyu. Muna 1882, imwe nyaya yaiti Assembling Together, kuungana pamwe chete, yakabuda mumagazini yeWatch Tower. Nyaya yacho yaikurudzira vaKristu kuva nemisangano kuti vadzidzisane, vakurudzirane uye vasimbisane. Yakati, hazvinei kuti pakati penyu hapana munhu akadzidza kana kuti ane chipo chokudzidzisa. Mumwe nomumwe ngauye nebhaibheri rake, pepa nepenzura, mobatsirwa neconcordance nepamunogona napo. Sarudzai musoro, kumbirai kuti mudzimu ukubatsirei kunzwisisa. Chiverengai magwaro. Fungai nezvavo, uye enzanisai rugwaro nerumwe rugwaro. Mukadaro, zvechokwadi muchatungamirirwa kuchokwadi. Ndima 21, mubvunzo. Ungano yaiva kuAllegheny, Pennsylvania, yakaratidza mhenzaniso wakaita sei panyaya yekupinda misangano nokufudza. Mahofisi makuru evadzidzi veBhaibheri aiva kuAllegheny, Pennsylvania, kuUSA. Vakaratidza mhenzaniso wakanaka ikoko nokuungana vachiteerera zano riri mumagwaro pana vaHebheru 10:24-25 iyo inoti, ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva nerudo nemabasa akanaka kwazvo, tisingaregi kuungana kwedu setsika ine vamwe, asi tikurudzirane kunyanya zvamunoona zuva richiswedera pedyo. Imwe hama yainzi Charles Capen yakazotaura yakwegura nezvemisangano iyoyo yayaipinda ichiri mukomana. Yakanyora kuti, ndichiri kuyeuka rugwaro rwakanga rwakapendwa pamadziro pemba yemagungano yesociety. Mudzidzisi wenyu ndomumwe, imi mose muri hama. Mashoko iwayo okuti hapana vanonzi vafundisi vakasiyana nevamwe vose pakati pevanhu vaJehovha haana kumbobvira abva mupfungwa dzangu. Mateo 23:8. Hama Capen vaiyeukawo misangano yaibatsira zvikuru, kukurudzirana kwaiitwa, uye kuedza kwaiita hama Russell kufudza mumwe nomumwe ari muungano. Ndima 22, mubvunzo. Vanhu vakatendeka vakaita sei pavakakurudzirwa kupinda misangano yechiKristu, uye tinodzidzei kwavari? Vanhu vakanga vakatendeka vakabatsirwa nomuenzaniso uyu, uye mirayiridzo yaipiwa. Ungano dzakavambwa mudzimwe nzvimbo, dzakadai seOhio neMichigan, dzikazowambwawo muNorth America yose nedzimwe nyika. Chimbofunga kuti vanhu vakatendeka vaizova vakagadzirira kuvapo kwaKristu here, Kudai vakanga vasina kudzidziswa kuteerera zano remumagwaro rokuungana pamwe chete vachinamata. Zviri pachena kuti vaisazodaro. Ko isuwo nasi, tinofanira kuva nechido chakasimba sechavaiva nacho chokupinda misangano yechikristu nguva dzose, tichishandisa mikana yose kuti tinamate nevamwe uye tichivakana pakutenda. Kushingairira kuparidza. Ndima 23, mubvunzo. Magazini yeWatchtower yakanyatsoratidza sei kuti vakazodzwa vose vanofanira kuparidza chokwadi. Vadzidzi veBhaibheri vaidzidzisa kuti vakazodzwa vose vanofanira kuparidza chokwadi. Muna 1885, magazini yeWatchtower yakati, hatifaniri kukanganwa kuti nengo imwe neimwe yevakazodzwa yakazodzwa kuti iparidze uye yakadanwa kuti iite ushumiri. Imwe yakabuda muna 1888 yaiva nekurudziro yaiti, zviri pachena kuti basa iri nderedu. Kana tikasariita tichipa tuzvikonzero, tinenge tiri nyope dzevaranda, tichiratidza kuti hatina kukodzera nzvimbo yakakwirira yatakadanirwa kwairi. Ndima 24 na 25, mubvunzo A. Hama Russell nevamwe vavo vakaitei kuwedzera pakukurudzira vanhu kuparidza? Mubvunzo B. Mumwe muCole Porter akarondedzera sei basa raaiita kusati kwava nemotokari? Hama Russell nevamwe vavo havana kungogumira pakukurudzira vanhu kuparidza. Vakatanga kubudisa matract ainzi Bible Students Tracts, akazopedzesera ava kunzi Old Theology Quarterly. Vaverengi veWatchtower vaiapiwa kuti vaaparadzire kuruzhinji pachena. Vaya vakanga vakazvipira kuita ushumiri nguva yakazara vainzi maCole Porter. Mumwe wavo aiva Charles Capen ambotaurwa nezvake. Akazotaura papfuura makore kuti, ndaishandisa mamepo akanga akagadzirwa neve United States Government Geological Survey kuti ndione mashandiro andaiita ndima muPennsylvania. Mamepo aya airatidza migwagwa yose, zvichiita kuti ndikwanise kusvika nzvimbo dzose netsoka. Dzimwe nguva pashure perwendo rwemazuva matatu ndichitora maorder emabhuku a Studies in the Scriptures mumamisha, ndaizohaya ngoro yaidhonzwa nemabhiza kuti ndiendese mabhuku acho kuvanhu. Kana kwavira, ndaiwanzorara mudzimba dzevarimi. Mazuva acho motokari dzakanga dzisati dzawanda. Ndima 26, mubvunzo A. Nei vanhu vaMwari vaifanira kuita basa rokuparidza kuti vave vakagadzirira kutonga kwaKristu? Mubvunzo B. Mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza? Zvaida vanhu vakashinga uye vanoshanda nesimba kuti basa rakadaro riitwe mazuva iwayo. Kudai vaKristu vechokwadi vasina kudzidziswa kukosha kwekuparidza, vangadai vakava vakagadzirira kutonga kwaKristu here? Zviri pachena kuti vaisazodaro. Chokwadi ndechokuti, basa iroro raizova chinhu chikuru chinoratidza kuti Kristu avapo. Vanhu vaMwari vaifanira kuva vakagadzirira kuita kuti basa iroro rinoponesa rive chinhu chinokosha muupenyu hwavo. Isuwo nasi, tinofanira kuzvibvunza kuti, basa rokuparidza rinokosha zvikuru muupenyu hwangu here? Ndinozvipira here kuti ndiite basa iri zvizere? Umambo hwaMwari hunozvarwa. Ndima 27 na 28, mubvunzo. Muapostora Johani akaona chiratidzo chei, uye Satan nemadhimoni ake vakaita sei pakazvarwa umambo? Goreria rinokosha ra1914 rakanga rakamirirwa rakazosvika. Sezvatakakurukura pakatangira chitsauko chino, hapana ziso romunhu rakaona zviitiko zvacho zvinoshamisa zvokudenga. Zvisinei, muapostora Johani akapiwa chiratidzo chaifananidzira zvaizoitika. Fungidzira izvi, Johani anoona chiratidzo chikuru kudenga. Sangano raMwari zvisikwa zvokudenga zvisingaoneki, iro rinofananidzwa nemukadzi wake, rine pamuviri uye rinozvara mwana mukomana. Tinoudzwa kuti mwana iyeye wokufananidzira achafudza marudzi ose netsvimbo yesimbi munguva pfupi iri kutevera. Asi paanozvarwa, mwana uyu anobvutwa oendeswa kuna Mwari nokuchigaro chake choumambo. Inzwi guru kudenga rinoti, zvino ruponeso rwazoitika, nesimba noumambo hwaMwari wedu nechiremera chaKristu wake. Zvakazarurwa 12, verse 1, 5, ne 10. Hapana mubvunzo kuti zvakaratidzwa Johani kwaiva kuzvarwa kwoumambo hwaMesiya. Chiitiko ichocho chaifadza zvechokwadi, asi kwete kumunhu wose. Satan nemadhimoni ake vakarwa nengirozi dzakatendeka dzaitungamirirwa naMikaeri kana kuti Kristu. ndiani akakuriro? Tinoverenga kuti dragon huri yakakandwa pasi, nyoka yepakutanga, iyo inonzi Diabolos uye Satan, ari kutsausa nyika yose inogaro. Akakandwa panyika, uye ngirozi dzake dzakakandwa pasi pamwe chete naye. Zvakazarurwa 12, verse 7 ne 9. Ndima 29 na 30, mubvunzo. Pakazvarwa umambo hwaMesia, zvinhu zvakachinja sei? A. Panyika. B. Kudenga. Gore ra 1914 richiri kure, vadzidzi veBhaibheri vakataura kuti nguva yenhamo yaizotanga gore iroro. Asi kunyange ivo havana kuziva kuti zvavaitaura zvaizozadziswa zvakarurama kudaro. Sezvakaratidzwa Johani, Satani aizotanga kuwedzera kukanganisa magariro evanhu. Johani akanzwa kuti, mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti Diabolos aburuka kwamuri, akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi. Zvakazarurwa 12, verse 12. Muna 1914, hondo yenyika 1 yakatanga, uye chiratidzo chokuvapo kwaKristu musimba roumambo chakatanga kuzadziswa pasi pose. Mazuva okupedzesera nyika ino akanga atanga. Zvisinei, kudenga kwaiva nomufaro. Satan nemadhimoni ake vakabva vadzingwa zvachose. Nhoroondo yaJohani inoti, saka farai imi matenga nemi munogara maari. Zvakazarurwa 12, verse 12. Sezvo matenga akanga acheneswa, uye Jesu agadzwa samambo, umambo hwaMesiya hwakanga hwagadzirira kubatsira vanhu vaMwari pasi pano. Waizoita sei? Sezvatakaona pakatangira chitsauko chino, Kristu, senhume yesungano, aizotanga nokunatsa vashumiri vaMwari pasi pano. Aizozviita sei? Nguva yokuedzwa. Ndima 31, mubvunzo. Maraika akagara ataura kuti chii nezvenguva yekunatswa, uye uprofita ihwohwo hwakatanga kuzadziswa sei? Maraika akagara ataura kuti kunatswa kwacho kwaisazova nyore. Akanyora kuti, ndiani achatsunga pazuva raanouya, uye ndiani achamira paanoonekwa, nokuti achava akaita somoto womunatsi, uye sesipo yemugezi wenguo. Maraki 3, verse 2. Zvakazoitika zvakaratidza kuti mashoko iwayo aiva echokwadi. Kutanga muna 1914, vanhu vaMwari pasi pano vakaedzwa vaedzwazve, uye vakasangana nematambudziko akakura. Hondo yenyika 1 payaitsviriridza, vadzidzi veBhaibheri vakawanda vaitambudzwa zvoutsinye uye vaikandwa mumajeri. Mashoko muzasi anoti, muna September 1920, the Golden Age, yava kunzi Mukai, yakabudisa nyaya yaikosha yairondedzera zviitiko zvakawanda zvokutambudzwa kwevaKristu munguva yehondo, kumwe kwacho kweutsinye, muCanada, England, Germany neUnited States. Asi hondo yenyika yekutanga isati yaitika, kutambudzwa kwakadaro hakuna kumbonyanya kuitika. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Ndima 32, mubvunzo. Matambudziko api akamuka pakati pevanhu vaMwari pashure pa 1916? Zvinhu zvakanga zvisina kumirawo zvakanaka musangano. Muna 1916, hama Russell vakafa vachinguva nemakore 64, vakasiya vanhu vaMwari vakawanda vapererwa. Kufa kwavo kwakaita kuti zvive pachena kuti vamwe vakanga vachinyanya kutarisa muenzaniso womunhu mumwe chete. Kunyange zvazvo hama Russell vakanga vasingadi ruremekedzo rwakadaro, vanhu vakawanda vaiita sevaiva namata. Vakawanda vaifunga kuti kujekerwa nechokwadi kwakanga kwaguma nokufa kwavo zvokuti vamwe vakaramba zvakasimba kuti zvinhu zvifambire mberi. Mafungiro iwayo akaita kuti vakawanda vasiye kutenda, zvikaita kuti musangano muve nemapoka. Ndima 33, mubvunzo. Tarisiro dzisina kuzadziswa dzakaedza sei vanhu vaMwari? Mumwe muedzo waivawo kusazadziswa kwezvaitarisirwa. Kunyange zvazvo magazini yeWatchtower yakanga yagona payakati 1914 raizova gore rekuguma kwenguva dzemamwe marudzi, hama dzakanga dzisati dzava kunzwisisa kuti chii chaizoitika gore iroro. Mwenga rakazodzwa kuti anotonga naro kudenga. Tarisiro iyoyo haina kuzadziswa. Gore ra 1917 rava kunopera, magazini yeThe Watchtower yakazivisa kuti makore 40 okukohwa aizoguma muchirimo cha 1918. Asi basa rokuparidza harina kuguma. Rakaramba richibudirira nguva iyoyo yapfuura. Magazini yacho yakati basa rokukohwa zvechokwadi rakanga rapera, asi pakanga pasara nguva yokunonga zvakasaririra. Kunyange zvakadaro, vakawanda vakasiya kunamata Jehovha nemhaka yekuodzwa moyo. Ndima 34, mubvunzo. Muedzo upi wakakura wakamuka muna 1918, uye nei vaKristu vokunyepedzera vakafunga kuti vanhu vamwari vakanga vafa. Muedzo mukuru wakamuka muna 1918. J.F. Rutherford, uyo akatsiva C.T. Russell pakutungamirira vanhu vamwari, akasungwa pamwe nedzimwe hama nomwe dzaitungamirira. Vakapiwa mitongo yekugara mujeri kwenguva yakarebesa kuAtlanta, Georgia, USA, ivo vasina mhosva. Kwekanguva, basa revanhu vamwari rakaita seramiswa. Vafundisi vakawanda vechiKristu chokunyepedzera vakafara. Vaitungamirira vadzidzi veBhaibheri vakanga vava mujeri, dzimbawe rekuBrooklyn ravharwa, uye basa rekuparidza rakanga rava kushorwa muAmerica nemuEurope. Vachiona izvi, vafundisi vakafunga kuti vadzidzi veBhaibheri vaiva netsa vakanga vafa. Apa vaizvinyepera. Nguva yokumutsidzira. Ndima 35, mubvunzo. Nei Jesu akabvumira kuti vateveri vake vasangane nematambudziko, uye chii chaakazoita kuti avabatsire? Vanhu vaivenga chokwadi havana kumboziva kuti Jesu akabvumira kuti matambudziko aya ave pavanhu vake, nokuti Jehovha akanga achiita sezvinoita munatsi nomuchenesi wesirivha. Maraki 3, verse 3. Jehovha nemwanakomana wake vaiziva kuti vanhu vakatendeka vaizobuda mumiedzo iyi yaiita semoto vanatswa, vacheneswa, uye vanyatsokodzera basa ramambo kupfuura zvavanga vari. Kubvira kutanga kwa 1919, zvakava pachena kuti mudzimu waMwari wakanga waita zvaionekwa nevavengi vevanhu vake sezvisingaiti. Vakatendeka vakanga vamutsidzirwa. Panguva iyoyo, mazuva okupedzesera. Akagadza muranda akatendeka akangwara, varume vashomanana vakazodzwa vaizotungamirira vanhu vake, vachivapa zvokudya zvinosimbisa pakunamata panguva yakakodzera. Mateo 24, verse 45 kusvika ku-47. Ndima 36, mubvunzo. Chii chinoratidza kuti vanhu vamwari vakanga vamutsidzirwa panyaya dzokunamata? Hama Rutherford nevamwe vavo vakabudiswa mujeri musi wa26 March 1919. Gungano reruwa rakabva rarongwa kuti riitwe muna September wegore iroro. Pakaitwa urongo hwokuti patange kubudiswa magazini echipiri, yaizonzi The Golden Age. Magazini iyi, iyo yaizofambirana neye The Watchtower, yakanga yakagadzirirwa kushandiswa mubasa romumunda. Mashoko omuzasi anoti, kwemakore akawanda, magazini ye The Watchtower yainyorerwa zvikurukuru kudzidzisa veboka duku. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Gore iroro ndiro rakatanga kubuda bulletin, iyo yava kunzi ushumiri hwedu hwoumambo. Kubvira uchingotanga kubuda, wagara uchikurudzira vanhu nezveushumiri. Zvakava pachena kuti kubvira muna 1919, basa rokuparidza paimba neimba rairamba richiwedzera kukosheswa. Ndima 37, mubvunzo. Gore ra-1919 richangopfuura, vamwe vakaratidza sei kuti vakanga vapanduka. Basa rokuparidza rakaramba richinatsa vashumiri vaKristu, nokuti vamwe vavo vaizvikudza vaiona zvisingaiti kuita basa rakaderera kudaro. Vaya vakaona zvisingavaitire kuriita, vakaparadzana nevakatendeka. Gore ra-1919 rapfuura, vamwe vakanga vapanduka vakasvotwa ndokutanga kutaura uye kunyora mashoko okuchera, vachitotsigirana nevanhu vaitambudza vashumiri vaJehovha vakatendeka. Ndima 38, mubvunzo. Kubudirira uye kukunda kwevateveri vaKristu pasi pano kunotiratidza chii? Asi pasinei nezvose zvavaiitirwa, vateveri vaKristu pasi pano vakaramba vachibudirira pane zvokunamata. Kubudirira uye kukunda kwavari kuita kubvira panguva iyoyo kunotiratidza zvakajeka kuti umambo hwaMwari huri kutonga. Vanhu vashomanana vane chivi vaisazokunda Satan nenyika yake zvakadaro, pasina kutsigirwa uye kukomborerwa naMwari achishandisa mwanakomana wake uye umambo hwaMesiya. Isaya 54, verse 17 inoti, chero chombo chipi zvacho chichagadzirirwa kukurwisa hachizobudiriri, uye uchapa mhosva rurimi chero rupi zvarwo ruchakurwisa pakutongwa. Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha, uye kururama kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndima 39 na 40, mubvunzo A. Buku rino rakamira sei? Mubvunzo B. Kudzidza buku rino kuchakubatsira sei? Muzvitsauko zvichatevera, tichaongorora zvakatoitwa neumambo hwaMwari pasi pano, kubvira pawakaberekwa kudenga makore zana apfuura. Chikamu chimwe nechimwe chebuku rino chichakurukura nezvirimwe basa rokutsigira umambo pasi pano. Muchitsauko chimwe nechimwe, mune bokisi rokudzokorora richabatsira mumwe nemumwe wedu kuona kuti tinotenda zvakadini muumambo. Muzvitsauko zvokupedzisira, tichakurukura zvatinotarisira kuti zvichaitika panouya umambo munguva pfupi iri kutevera kuzoparadza vakaipa, woita kuti pasi rino rive paradiso. Kudzidza buku rino kuchakubatsira sei? Satani anoda kuparadza kutenda kwako muumambo hwaMwari. Asi Jehovha anoda kusimbisa kutenda kwako kuti kukuchengetedze urambe wakasimba. Saka tinokukurudzira kukumbira Jehovha kuti akubatsire pakudzidza buku rino. Ramba uchizvibvunza kuti, ndinonyatsotenda muumambo hwaMwari here? Kana kutenda kwako mahuri kwakanyatsosimba, pachava nemikana yakawanda yekuti hapana chichaparadza kutenda kwako, zvokuti uchange uripo pazuva richaonekwa nevanhu vose vanenge vari vapenyu kuti umambo hwaMwari hausi chinhu chokungofungidzira uye huri kutonga. Unonyatsotenda muumambo here? Ndiva nani vakabatsira vateveri vaJesu vechokwadi kuti vave vakagadzirira kuzvarwa kwoumambo? VaKristu vechokwadi vakabatsirwa nechii kuti vave vakagadzirira kutonga kwoumambo hwaMwari? Umambo hwaMwari hwakafanana papi nehurumende chaiyo? Ungatevedzera sei vateveri vaKristu vakatendeka vakararama makore zana adarika sezvaunotsigira umambo? Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Umambo hwaMwari ihurumende chaiyo. Umambo hwaMwari ihurumende chaiyo here? Chimboongorora zvishoma kuti umambo hwaMwari hwakamira sei. Zvibvunze kuti, chimwe nechimwe pane zviri kuratidzwa pano, hachiratidze here kuti umambo ihurumende chaiyo yakafanana nedziripo mazuva ano, asi ine simba uye yakanaka kudzipfuura? Mutongi. Jesu Kristu uyo akagadzwa muna 1914 ndi mambo ane simba, anotonga zvakarurama, ane uchenjeri, ane mutsa uye anozvininipisa pamberi paJehovha Mwari. Kusiyana nemadzimambo epanyika ane chivi, Jesu haagoni kunyengerwa kuti aite uori kana kuchinjwa zvinangwa zvake nematare eparamende anokakavara kana vanhu vanoda kutsvaka kugutsa zvido zvavo. Simba rekudzika mitemo uye kutonga vanoityora. Mutemo wakakwana, kana kuti mutemo waKristu, unoumbwa kubva pamararamiro akaita Jesu ari pasi pano. VaGaratia 6, verse 2. Jehovha akapa mwanakomana wake basa rose rekutonga, uye Jesu wacho anonyatsoriita nemazvo kupfuura chero mutongi upi zvake wepanyika. Dare remakurukota. Jesu ane vanhu 144,000 vaachatonga navo nyika zvakarurama. Chinangwa chikuru chekutonga kwake ndechekuyananisa vanhu naMwari, saka vaachatonga navo vachavawo vapristi kuti vayananise vanhu. Uto. Jesu ndiye mutungamiriri weuto mukuru kupfuura vose vativambovapo, nokuti uto rake rinoumbwa nengirozi dzaJehovha dzine simba uye dzakawanda. Munguva pfupi iri kuuya, richaita hondo ichaparadza zvinhu zvakaipa. Kwainotonga iri. Chigaro chaJesu chiri kudenga, parutivi pababa vake. Kudenga ndiyo nzvimbo yekugara yaJehovha yakakwirira youtsvene nerunako. Isaiah 63, verse 15. Iriko zvechokwadi here nzvimbo iyoyo? Hongu, asi inopfuura chero guta guru kana kuti dzimba dzehurumende dzaungafunga nezvadzo, nokuti zvinhu zviri kudenga hazviore. Nyika yainotonga. Mazuva ano, vanhu vanotongwa naJesu vakafanana nevanhu vanorarama munyika isiri yavo vachiteerera mitemo yemo. Asi Jehovha akavapa sangano, iro runogona kufananidzwa nenyika yavanoitira basa ramambo. Pasina nguva, umambo waJesu huchatora nyika ino yose woitonga. Zvirongwa zvehurumende. Utano, dzimba, zvokudya, dzidzo, mabasa. Munguva pfupi iri kuuya, umambo hwaMwari huchazadzisa zvakavimbiswa naMwari, woita kuti vanhu vawane makomborero aya nemamwe akawanda. Vagari vemunyika vanoteerera. Bhaibheri rinoti, Ukuru wa mambo unoonekwa pakuwanda kwa vanhu. Asi kuparadzwa kwashe kuri pakushayiwa vanhu. Zvirevo 14 verse 28. Vagari veumambo vanoterera vari kuramba vachiwanda, zvokuti vava kutopfuura mamiriyoni manomwe nehafu. Vakaitwa kuti vave vakagadzirira kuzvarwa kweumambo. Chimboongorora zvimwe zviitiko zvisingakanganwiki zvakaitika gore ra1914 risati rasvika. Unokwanisa kuona here kuti zviitiko izvi zvakabatsira sei vanhu vaMwari kugadzirira kuzvarwa kweumambo hwaMesiya? Makore ekuma 1850. Henry Grew, George Stetson na George Stores vanoongorora vofumura dzidziso yenhema yekuti munhu ane mweya usingafi. 1868 kana kuti 1869. Charles T. Russell anotanga kunyatsoongorora dzidziso dzemachechi yechikristu chekunyepedzera, uye anoona kuti magwaro aitsanangurwa zvisiri izvo. Kutenda kwaRussell kwakanga kusisina kusimba kunomutsidzirwa paanonzwa mharidzo yemuparidzi wechiAdventist anonzi Jonas Wendell. 1870. Hama Russell vanotanga boka rekudzidza Bhaibheri. Vanotanga kudzidza Bhaibheri zvakarongeka. 1870 kusvikira 1875. Chokwadi nezvemweya, rudzikinuro, uye kuti Kristu achadzoka sei chinonyatsojeka. 1876. Nyaya yakanyorwa naCT Russell inobuda mumagazini yeBible Examiner, ichiratidza kuti gore ra1914 ndiro raizoguma nguva dzemamwe marudzi. 1877. Kabhuku kanonzi The Object and Manner of Our Lord's Return kanobudiswa kuti katsanangure chokwadi nezvokuvapo kwaKristu. 1879. Magazini yekutanga yeZion's Watchtower and Herald of Christ's Presence inobudiswa. Zvinozivikanwa kuti Babiloni guru rinosanganisira machechi yechikristu chekunyepedzera. 1880. Hama Russell vanoshanya kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States kuti vasimbise mapoka evanhu vaidzidza Bhaibheri ikoko. 1881. Matirakiti ane mapeja akawanda, mamwe acho anotopfuura 100, anobudiswa opiwa vanhu vaiverenga magazini yeWatchtower kuti vape veruzhinji vasingabhadharisi. Magazini yeWatchtower inokoka vaverengi vose kuti vauye kuzoyeuka chirangaridzo muAllegheny, Pennsylvania. Basa reuColporter rinotanga. Nyaya dzakadai sedzaiti kuri kudiva vaparidzi 1000 uye vakazodzwa kuti vaparidze dzinokurudzira kuti vanhu vaite ushumiri. VaKristu vakanga vasati vatanga kuita misangano vanokurudzirwa kuti vadaro. 1882. Nyaya inopokana nedzidziso yeutatu inobudiswa. 1885. Mabhuku eWatchtower anotanga kuwanikwa munyika dzakawanda. 1886. Bhuku raThe Divine Plan of the Ages rinobudiswa, rinova bhuku rekutanga remabhuku anotevedzana akazonzi Studies in the Scriptures. Magazini yeWatchtower inokoka vanhu kumusangano mukuru wemazuva matatu waizoitwa pashure pechirangaridzo chorufu rwaKristu, panova ndipo pakabva patangira urongwa hwemagungano eruwa egore negore. 1889. Bible House inovakwa muAllegheny, Pennsylvania. 1890. Watchtower Society inobuditsa Rotherham's New Testament yainge yadhindwa neimwe kambani. 1891. C.T. Russell anotanga nzendo dzakawanda kunze kweUnited States, achitsvaka nzira dzekuita kuti chokwadi chisvike kwakawanda. 1894. Vamiririri veTower Tract Society, vaishumira sevatariri vanofambira, vanotanga kutumirwa kuti vakurudzire ungano. 1895. Magazini yeWatchtower inotaura kuti vamwe vanhu vari kuungana vachidzidza Bhaibheri vari mumapoka ainzi Dawn Circles, uye inokurudzira kuti mapoka aya aitwe kwese kwese. 1896. C.T. Russell anobudisa kabhuku kanonzi What Say the Scriptures About Hell. 1900. Hofisi yebazi yekutanga inotangwa muLondon, England. Basa rekuparidza rinosvika munyika 28. 1903. Basa rekupa vanhu matirakiti vasingabhadhari raimboitwa musi wesvondo munzira dzaiva pedyo nemachechi rinotanga kuitwa zvakasimba paimba neimba. Maridzo dzaRussell dzinotanga kubuda mumapepa nawo nguva nenguva. 1909. Maofisi makuru eWatchtower Society anotamisirwa kuBrooklyn, New York. 1910. Vadzidzi veBhaibheri vanotanga kushandisa zita rekuti International Bible Students Association. 1911 kusvika 1912. C.T. Russell neshamwari dzake nhanhatu vanofamba makiromita 56,000 vachitenderera nyika kuti vaongorore kuti chikristu chakamira sei munyika dzakasiyana-siyana kusanganisira China, India, Japan uye Philippines. 1914. Photo Drama of Creation inotanga kuratidzwa vanhu muNew York musi wa11 January uye mumwedzi unotevera inoratidzwa vanhu mune mamwe maguta mashanu. Panozopera gore, yainge yaonekwa nevanhu vanoda kusvika 9 million muNorth America, Europe, Australia uye New Zealand. Muna October, C.T. Russell anozivisa mhuri yeBetheri kuti nguva dzemamwe marudzi dzaguma, madzimambo avo haachisina nguva aripo. Vamwe hanzvadzi vaivamo vanoti hama Russell vakazoti, saka hatizivi kuti chii chava kuda kuitika kwatiri.